manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 24/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vopomera vatsigiri vezanu PF mhosva yekuvarwisa mumatunhu akawanda emunyika. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kirsty Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voita musangano wepolitbureau vachiti vanotambira nhengo dzemapato anopikisa dzinoti dziri kuda kuve nhengo dzezanu pf iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe sezvo nhengo dzaro dzave kurwiswa nebato rezanu PF matunhu akawanda asi mapurisa akapeta maoko. Mapurisa anoti anosunga vanhu kana mhosva dzamhangarwa ukuwo bato rezanu PF richiti vari kuita mhirizhonga vasungwe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Tereveri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vakostalo sizwa vaudza studio 7 kuti vamborizwa kuhwedza nhasi nevatsigiri vebato rezanu pf vanodarika zana nemakumi mashanu avo vange vakavhara mugwagwa vachinyora padande mutande ravo retwitter vasizwa vatiwo imwe nhengo yebato ravo vatonderai bhuka vapambwa nevatsigiri vezanu pf ava pagmb kuhwedza
mutungamiri wetu vechidiki vatonderai bhuka vatorwa pagmb panga pane road block yaisa nemazanu zviri pamutemo yenge chitecha mota ichitarisa vanhu vese vane mayouth ezanu vachitarisa vanhu vanokuziva kunharaunda taka bhuka semunhu anozikanwa ari muyouth ari active munyaya dzeshanduko abatwa saka izvezvi pari zvino taendesa nyaya yacho kumapurisa nekuti vanhu vedu tibetsere kuti timtsvage timlokete nekuti hatigoni kubvuma kuti munhu anotorwa nevanhu zviri pamutemo uye zvarega kuzikanwa kuti aendeswa kupi asi wewot zanu pf laipo nekuti vanhu vamutora vanhu vanga vakapfeka macheke ezanu
Nezuro, mutauriri weCCC, Muzare Fadzai Mahere, vakanyora padande mutande reTwitter kuti vatsigiri vebato ravo vakarwiswa kuUzumba. Mushure mekunge mutungamiri webato iri, vaNelson Chamisa, vaita musangano munzvimbo iyi. Kugokwe nezuro kunonziwo kwakaitika mhirizhonga apo vatsigiri veCCC vashanu vari kuti vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf apo vaitsvagira rutsigiro musarudzo dzemabai election. Dzenhengo yebato ravo vakosteni muguti dzavanenge vachitatsurana navaspenza chuma vezanu pf goge kabhuyuni musi wemugovera vakafanobata chigaro chasachigara weCCC kumidlands vajosaya makombe vati nhengo dzavo dzakarwa zvakaipisisa
ndanga nditoriko nezuro kukabuyuni vanhu vezanu vanga vakawandawo zvaka nemota dzavo vachitenderera vari kuzviona kuti vanhu vemukabuyuni havachavadi ende chinhu chinoshamisa ndechekuti vanhu ivavo vakaita violence yacho vazhinji vacho havagari mukabuyuni vakatobvawo kune mamwe maprovinces takaona kune vamwe vakabva kumach east vakatouya nebhazi rekumach east vachiuya kuzama kuti vakampeni kuratidza kuti vagari vemo mukabuyuni havachisiri kuvada vanhu vezanu
asi sachigaro wezanu pf kumidlands valari mazima vati havakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga ari pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavachuma Kwa gutu, vatsigiri vetriple C vechidiki vanonzi vakatiza misha yavo uye vakugara mumakomo. Shure mekuvhingwa padzimba dzavo kuward 7 kuminda mirefu yekwabhuka vachinzi vaifamba vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wenhengo dzeCCC akavhingwa pamusha pake nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaimba nziyo pamwe nesirogani yekuti mutengesi vaEfrem Morudu vati vakatomhangana nyaya iyi kumapurisa ekwamupandawana.
Takaita kanisho kuti vanhu ava vari kumapedo nemakumi matatu vakasvika pamba pangu ndokubva vamira nguva yakatodarika awa vachimba vachinditsoropodza zvazvokudzina undo zvezvi vachiita maslogan vachinditi pasineni ichokwadi chocho nezuro ndaitofonerwa navamwe vachiti vanotiwa mugomo vari kuita kuti vasaonekwa vari mugomo chaimo chaimo.
Vatsigiri vari kugara mumakomo vanosanganisira vadavid Mahachi, Solomon Hungwe, Farai Mahachi, Takudzwa Dhuwe, Farai Manyanga, Patrick Mchekeri nevamwe vasina kudomwa. Sachigaro veZANU-PF Masvingo varobzoni Mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tati hanondaura nyaya iyoyo vati ndichahwisisa kundibvunzi haisi sezarudzo hatiiti izvozvo hatina kwetinonyanya kurwisana navanhu kana vachingokambira vanongofamba vachikambira zvavakambinere tiniita asi sezvo vataura pane zvakaitika kuti wesichaoyemtichek handisandazvirichivha.
Mukuru mubazi rezvekubudisa kwemashoko muZANU-PF atafadzwa Mukwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita mhirizhonga.
Hakuna arovana, hakuna akuvara, hakuna adzingirirwa, hakuna asi vangodzwa kuti mayuti kana kuti vechidiki vakatumwa kubva kumusangano weTriple C kubva kuHarare ngavasiyane netsika yokuenda vachinovhundusira madzishe kana kuda kuenda vachiti vakada kunotenga madzishe kuti atsigire makandidhetsi avo kana madzishe aramba vova aisa tsumbo mukodzi.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati havasati vanzwa nezvemhirizhonga dzamangarwa kubasa kwavo.
Ndichandaona sati ripoti ndine ripoti yenangoti ndaona.
Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, masangano akazvimirira oga aendesa tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda achiti bhiri rekuwandudza mashandiro avo rePrivate Voluntary Organizations Bill ravandudzwa zvakanyanya richiiswa zvinhu zvisina kutenderanwa navo neveruzhinji. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti zviri mubhiri iri zvakatenderanwa nemasangano aya nevanhu. Masangano aya ari kuti bhiri iri harifaniri kutambirwa nemamiriro arakaita uye achapa kuti nyika irasikirwe nemari nemabasa sezvo vamwe vemasangano vachamanikidzwa kuvhara. United Nations iri kushorawo bhiri iri. Mutungamiri webato reZANU-PF vari zvemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira runyararo nekubatana munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Pamberi neZANU-PF nokubatana pasine mhandu. In keeping with our tradition as the Revolutionary People's Party, we meet today as the Politburo to take stock of and fine-tune
semashanduro edu emazuva ese sebato riri kutonga reZANU-PF tinosangana nhasi sepolitburo kuti tionesane kwatiri kubva patimire nekwatiri kuenda. Tinotarisa mafambiro ari kuita zvinhu munyika sebato nekuona kuti todii kuti tivandudze upenyu hwevanhu vese. Dare rino rinopiwawo maripoti ekuti zvinhu zviri kufamba sei kuWomen's League kumaWar Veterans. Tonzwawo kuti gadziriro dzemusangano weAnnual National Conference dziri kufamba sei.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wePolitburo yebato ravo muHarare nhasi. Mashoko aya ari kuuya apo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuwedzera. VaMnangagwa vatiwo vari kufara negadziriro iri kuitwa nebato ravo pamberi peCongress iri kuitwa muna Gumi Guru. VaMnangagwa vatiwo vari kufara kuti upfumi hwenyika hwave mugwara rakanaka.
We acknowledge and welcome new members who are coming back home to ZANU-PF in their big numbers.
Sebato tinofara nemafambiro ari kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tiri kushanda nesimba kuti zvinhu zvinake. Tinotambira vose vari kudzoka kubato rezanu-PF nevari kunyoresa kekutanga nekuti tiri bato revanhu rinoshanda nezvido zvevanhu. Ticharamba takamira nedonzo rodo rekuti Zimbabwe is open for business. Tichikurudzira gadziriro dzemwaka uno wekurima kuti varimi vedu vasavarairwa.
Thank you. We now return to our agenda.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvari fadzai maere vaudzai Ivanzi Sininga weStudio 7 kuti mashoko avamunangagwa kungotaurawo asi hazvina pundutso.
Zviri kutaurwa navamunangagwa zvinoratidza kusanzwisisa kuoma kweupenyu muZimbabwe. Vanhu vari kutambira mari dzisiri kukwana, dzisiri kukwanisa kutenga. Vanhu vari kutadza kurapwa muzvipatara nokuti hamuna mishonga, uye zvipatara zvacho hazvisi kushanda zvakanaka nokuti ana chiremba nemanesi havasi kubhadharwa mari dzinokwana. Zvakare vanhu vari kuomerwa nekubhadhara maschool fees nemaexam fees. Tiri kuona kuti vana vari kufanira kudzokera kuchikoro third term. Vana vana mari dziri kukwana.
Ko inga vamunangagwa vatiwani sebato riri kutungamira vanofara nemafambiro ari kuita nyaya dzezveupfumi munyika. Munoti kudii nazvo?
Munhu wese ari kuomerwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti munyaya dzeupfumi ZANU-PF yakundikana kuti zvinhu zvigadzirisike. Tinoziva kuti zim dollar yedu haichatenge zvamuchose, vanhu vakutoshandisa maUS dollars. Zvese izvo zvinoratidza kupererwa kweZANU-PF. Ndosaka ZANU-PF yakutya kuenda kumaelection kana kuti kusarudzo dziri kuuya muna 2023. Vari kurambidza veCCC kuti vasangane. Vari kuponda vanhu, vari kuita nyaya dzemhirizhonga kuzumba kugokwe, kwese tikuonzwa kunzi vanhu vari kurohwa nokuti havachadi ZANU-PF, havachadi kutsigira ZANU-PF kunyanya kumaruwa.
Zvinozoitwa sei nai advocate Maere? Zvamuri kuti imi mashoko aya ndekungotaurawo chete.
Munhu wese ari kufanira kunoregista kuti anovhota kuitira kuti tigozokunda sarudzo dziri kuuya. Isu seCCC tinotaura kuti munhu wese akanyoresa kuti avhote tichazokwanisa kuita 6 million votes per presidential election, 2/3 majority for parliament nekuchaira zvakare kumalocal authorities.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare fadzai maere vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kesi Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Asi vati chirongwa ichi chichange chakasiyana nechirongwa chakamiswa muna 2007 icho chinonzi chaiita zvematongerwo enyika nekutyora kodzero dzevanopikisa kunyanya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki nemitambo maererano nechirongwa cheNational Youth Service, amai Coventry Seward vati vanoziva kuti chirongwa chekutanga chainge chisina kumira zvakanaka.
We all know the National Youth Service, green bombers, that is not what we are going back to. That is not going to be tolerated. So part of the process of the National Youth Service and the reintroduction is to say that there is a need for there to be a form of a National Youth Service where we talk about our patriotism, where we talk about Zimbabwe's history, but also how we're going to be a part of it going forward.
National Youth Service is a green bomber. Hatisi kuzodzokera ikoko uye hatizvibvumiri. Tinoda National Youth Service apo tinotarisa nyaya yekuzvisira pamwe nekudzidza kuti nyika yedu yakabva kuti.
Vati chirongwa chitsva ichi chichatanga gore rinouya, uye vane urongwa hwekudzidzisa vechidiki zviri gumi pagore, uye zvidzidzo izvi zvichange zvichiitwa kwemwedzi mitanhatu.
The proposed curriculum content is as follows. National orientation, meaning Zimbabwe's history. Civic education, meaning the constitution of Zimbabwe, democracy, and anti-corruption.
Umbiro remtemo nyaya yenhu kombi wejekerere pamwe nebuzi kumirira uyo.
Vati kunyange hazvo chirongwa ichi chichitora vechidiki kutanga pamakore 15 kusvika pamakore 35 vana vachatanga kuitiswa zvimwe zvidzidzo zvenational youth service kutanga paECD chaipo. Vati ndosaka vari kushanda nemapazi akaita seredzidzo yepasi neredzidzo yepamusoro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reNational Association of Youth Organizations iro rakanyorera kuparamende richida kuti chirongwa cheNational Youth Service chimbomira kutangwa kusvika zvainetsa muchirongwa chekutanga zvagadziriswa vaMcDonald Munyoro vaudza Studio 7 kuti vafara kuti amai Coventry Seward vari kugadzirisa zvimwe zvinhu zvavaida kuti zvigadziriswe, asi vati havafari nekuti chinosarura pamikana yemabasa.
Such a policy measure tinoona isina kumira zvakanaka maringe nezvinhu zvandiri kuburira mutemo. Munhu wose anofanira kuwana kodzero yakafanana yakakwanirana, nekuti kudzidza kunosiyana. Mumwe achaenda kusvika sekondari, mumwe achasvika kuyunivhesiti, mumwe achaenda kutechnical college, asi kana munhu akupuwa basa ngapuwe basa on the basis yemagwaro ake ainawo, kwete nekuti akambopfuura nepane chirongwa chakati.
Vati wavafari kuti chirongwa ichi chichange chichiitirwa munzvimbo dzaiitirwa chirongwa chekutanga. Vakasanobata chinzvimbo chemutauriri muchikamu chevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vaudzawo Studio 7 kuti zvakanaka kunzwa pfungwa dzevechidiki pachirongwa ichi.
Programu iyoyo kana ikakonzautiwa zvinenge zvakanaka, asi chatoda kuziva ndiani achange achinida programu iyoyo, nokuti inogona kuti consultation inenge iri stage managed kana ikalidwa zvakare nevanhu vatakambotaura vayasuva nevava vakasviba vato vanhu vanokwanisa kunge vachilida zvinhu zvakafana izvozvo. So isusu kumbire chedu chati tangoda ndechekuti dei programu iyoyo yachilidhiwa nevanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngaichilidhiwa nevanhu kana vemachechi kanavo zvavo vanhu vasinei nezvematongerwo enyika.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato riri kutonga reZANU PF vaPeter Matangi vati vafara kuti hurumende yave kudzora chirongwa ichi.
Nhau yeyouth service inhau ichaunza engagement, nekuti vana vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo issues nyaya dzepatriotism, vachange vachidzidziswa pamusoro penyika yavo, nhau dzekuziva bumbiro remutemo yavo, kodzero dzavo semayouth, zvavanofanira kuita, because panga pachitange pane mukaha kana kuti pane gepu pakati pevechidiki nehurumende panyaya dzebudiriro. VaHDK vashaya kuti vangakwane papi panyaya dzebudiriro, kana inzi nyika inovakwa nevenevayo inovakwa sei, vechidiki vanopindawo sei kuti vavake nyika yavo.
Chirongwa cheNational Youth Service chakamiswa muna 2007 mushure mekunge hurumende yashaya mari, uyewo panguva iyi masangano akawanda kusanganisira United Nations, Amnesty International, Aman Trust nemamwe aichema-chema kuti vechidiki vaipinda muchirongwa ichi vaiita zvematongerwo enyika uyewo vaityora kodzero dzevanhu. Vativo vakatokoka imwe kambani yakagadzira nhandare dzekusouth Africa pakaitwa mitambo yeWorld Cup kuti iuye kuzoona kuti Zimbabwe ingagadzirisa nhandare dzayo sei, asi imwe nhengo yekomiti iyi vaOmega Sivanda veZANU PF vanomirira vhungu vati hurumende inofanira kutarisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yenhabvu yozvigadzirisa, vachiti vatambi, vatsigiri pamwe nemakambani anotsigira nhabvu vari kushishikana zvikuru nokumiswa kwakaitwa Zimbabwe neFIFA kuti isatambe nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MuZimbabwe nemuSouth Africa mamuka gakava rinotyisa pamusoro pevhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande yemumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Dr. Popi Ramatuva. Dr. Ramatuva vanoonekwa vachiudza chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri muchipatara kuti vari kushushikana nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kobiri ravari kuendesa kuSouth Africa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvichinorapwa pachena muSouth Africa, zvichisiya zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa zvotadza kurapwa. Bato rinopikisa muSouth Africa reEFF rati vanofanirwa kudzingwa basa, asi Dr. Ramatuva vabuda panepfenyuro yeSABC vachiti hapana chavakakanganisa. Asi mumwe anorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri vanoti zvakaitwa naDr. Ramatuva hazvitarisirwe kumukuru wehurumende.
Zvinhu zvinokatyamadza kunyanya zvichibva kumunhu akatrena kuita chiremba, akadzidziswa nyaya yekuchengetedzwa kweinformation yevarwere pamwe chete nekutaridza unhu kana dignity. kuvanhu vari kurwara. Zvinhu zvinotyisa kuti munhu anogona kungosvika paanoramba kutungamirira otokanda maethos ezvaakadzidza sachiremba nenyaya yekuda kungonyadzisa munhu uye nekuda kunzwika neyatingati populism, kuti uite mbiri nezvinhu zvisina maturo kunzi ndakazoita zvakadai.
Asi vachitaura nenhepfenyuro yeSABC News vari kuti mashoko avo aya akakosha nekuti akabudisa pachena matambudziko ari kusangana nehurumende yeSouth Africa zvichikonzerwa nezvizvarwa zveZimbabwe.
Nekuti chikuru chatonzwisisa ndechekuti hapana dambudziko raadresa nekunyadzisa mukadzi uyu pamberi pevanhu. Ende izvi ndo zviri kubuda mumainterview avazoita vachida kuzama kujustifya kuti sei vadaro. Zviri pachena kuti hapana dambudziko ravanga vachida kuadresa. Zvanga zvezviri kuya kwatingati kungoonererwa asiwo kupererwa nekutungamirira, kutotadza kuti salida zvinhu zvaunofanira kumira pazviri ndezvipi, uye zvinhu zvinotaurwa sei kana matambudziko aripo. Hurumende yeZimbabwe inozikanwa kwainowanikwa bwevana ambasada muno weZimbabwe wavaigona kungofonera vakamupa meseji kuti isvike kuhurumende yeZimbabwe.
Mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAngola vavhota nhasi musarudzo dziri kutariswa kuti dzinenge dziine makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco nemutungamiri webato rinopikisa waAdalberto Costa Jr. Ivory Coast yaparura nhare mbozha yekutanga yakagadzirwa munyika iyi inonzi Open G, inokwanisa kushanda nemitauro 16 yenyika iyi, inokwanisa kushandiswa nevanhu vasingagone kuverenga kana kunyora sezvo ichikwanisa kupindura zvainenge yabvunzwa nemitauro yakasiyana siyana. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nhasi vapemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yavo vachiti vari kurwira remangwana ravo muhondo neRussia yave nemwedzi mitanhatu. Vavimbisa kuti matunhu akapambwa neRussia anoti Donbas neCrimea achadzoka kuva pasi penyika yavo. Mhembero dzanhasi zviri kuuya apo vaZelensky neAmerica vari kuyambira kuti Russia icharwisa dzimba dzinogara vanhu nemahofisi ehurumende yeUkraine. Pope Francis vakurudzirawo vatendi kuti vanamatire vanhu vemuUkraine vavati vatambura nehondo iyi. Panguva iyo vechidiki vakawanda vari kurwisa kuti vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro zvikuru kunyika dzakaita seAmerica neBritain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chaive muno muAmerica vatamuka gwatidzo vakatosiya rugare rwose rwavaive narwo pamwe nebasa rakanaka vachidzokera kumusha kunobatsira kusimudzira chirongwa chemhuri yavo chekurima hova. Vagwatidzo ava vakanga vagara muno muAmerica kwemakore anodarika 20 vari kurima hova hwerudzi rwewhite button uwo vari kutengesera vezvitoro zvinobika zvekudya zvakaita sepizza pamwe nevagari vemunharaunda yavari kurima vari yeziko kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navagwatidzo kuti tinzwe zvizhinji.
Chinhu chakanaka kuti zvizvarwa zvekuAngola zviite sarudzo dzokushara hurumende yadzo tsva mujekerere. Saka tsika iyoyo itsika yakanaka chose munyika mavo nomuAfrica mose. Kuti zvizvarwa zveAngola ndinodara kuti zvose zvirimo nezviri kuzve kwenyika zvine kodzero.
Kundizouya kuno project yakatangwa namama about 3-4 years ago kwaza mbuya vangu vaifarawo mashroom. Saka in memoriam mai vamama mbuya vangu mama vangote azili nani kurichi watange project ya uo saa nini nda azo batiro manje manje hapa nito nishibungi batire mama kuti wasele back and forth akawanda kamuda azili nani kunduye kumusha ndo karani ziru kuna nchwa batira kumaneja
wakawanda wechidiki wezera renyo kuwaru kutoru isa kutivange wachibuda mu Zimbabwe washenda kunzekwe nyika sukuru kunyika zakaida sa Amerika asi mi makaona zaka kujera kunge mchienda ku Zimbabwe makatora se idano iroro nukuti idano rinone sabano wakawanda
kutuwa idano ndakawana kuti tese tikara wachibuda mungi edu tichitiza ndiwana nazo batira kusimu zira nyika yedu sabanaka waya kunu ndika ono ziru kuno nima uvuchini ziru kuno so kwanza kushanda tichisimu zira nyika
tichitarisa yu project yenyu ye uwa iyo iri kutambiru wa seyi munarawanda mamuri
aba jinja aru kufara nizu ninya ye uwa because wangwane nguwa singa ziye satozo basa kutana nguroti inobi kwa seyi nima benefits acho ya otherwise sana aru kutambira zakanani
muneru ziru upiruwe uwa ura murukulima
parisi no tukulima inonzi white button inonya nyoshani sopa mapizza
saka murukuwa na erikuwa kutengesera uwa u
market ilipo katoneza kukwaza kusupply wa nivese because pana tunoto supply to sweater perirwa wano achiru kuhida
saka murukuri mawa wakawanda zakadi panguwa imechete
a week to weeks are close to 400 kgs
totari sao ma challenges kana shuminga mpinyo za muru kusangana nazo ndesipu za munga ti ziru kukangani sayo mbasa renyo
parizino aningati parizino kanganisa kungoti tinga ungo davari mwakawana wanotubatira kurima wo kutikuwa soku provider for Zimbabwe yes
kwa za munga tiyo ziru kunyanyo kunakiza
kwa kurima white button pamuno ino unga makuseni ini ngechika kachena kuita white white saa nungu dodo mayana kutote ahari kenora kita makastoma ungo tuwa ishi yata nunga nazuma kuseni
mwenetari sile kuzoka kwa Amerika ere mungu wa fupi ili kutevera
aa parizi nunatanda funga nezo asho
mangama garangu ya kariba zakadi imu Amerika
aa umamea nanda gara a little over 20 years
nje zipi za munga tauri rova na Zimbabwe lechi diki wangate rapanino nguwa variku nze kwenye nyika wana wanangavari kuse nguri lakana kushika kuzo kero kumusha kuno tanga zilo nguwa za kaita secha maka tanga iti
wanita tauri we zira rangu kuti vasacha ni kutu kumusha ma opportunity aliku waka wanda ntika basira na especially wana kwa na zekurima nezo kuchengeta mumbe kana nguruwe wanu kwansa kuya kumusha kana wanu kwansa otarisa kudichisha wani wani interest nacho chingati wanevani vien kanarozi zwa se ukufane kwe uwa atuwanza utara tizi nchwa uzurashu nito zwagadaye zwagadaye
awanga wari chisharu wache Zimbabwe chaka zokera kumusha watamuka gwatizo wari parunare mwarare ne studio 7 Chirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum chatuno taura nezvisarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nasi tiri kutarisa nyaya yezvisarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit osvika kumagumo muna zviita South Africa inoti ichamanikidza zvisarwa izvi kudzokera kuZimbabwe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaite anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaite anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave Zvongo yedu yapera rigaiti ngotarisa misoro yenhaudza nhasi. Vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vopomera vatsigiri veZANU PF mhosva yekuvarwisa matunhu akawanda emunyika. Gurukota rinoona nezvevechidiki amai Kirsty Coventry vanoti hurumende ichamutsiridza zvakare chirongwa cheNational Youth Service gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano wePolitbureau vachiti vanotambira nhengo dzebato dzamapato anopikisa dzinodzoka kubato ravo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo